Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 9 2025. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Murwiri wekodzero dzevanhu Itai Dzamara asvitsa makore 10 nhasi kubva zvapambwa nekutsakatika. Meya veguta reMutare vaSimon Chabuka vanoti kanzuro yavo yakatevera mitemo yekutongwa kwemakanzuru pakutema chibage chakanga chakadyarwa munyasi memigwagwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti hurumende yavo yave kuzomisa rubatsiro rwose rwayaipa kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi asvika makore 10 murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutori wenhau Itai Dzamara atsakatika mushure mekupambwa nevarume vashanu vanofungidzirwa kuti vasori. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvumidze nechimbi chimbi kuferefetwa kwakazvimirira kuri pajekerere kwekutsakatika kwaDzamara kuti azivikanwe kuti aripi uye kuti vanhu vakamutapa vatorerwe matano. Dzamara uyo aitungamira sangano rairwira kodzero dzevanhu reOccupy Africa Unity Square akapambwa musi wa9 kurume 2015 mumusha weruzhinji weGlenview. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti mapurisa asvika papi nekutsvaga Dzamara. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta raDzamara nemhuri yake vaKennedy Masiye.
Makora aya atasvitsa aya zvinhu zvisingatarisirwi and uyezve zvinhu zvinopisa tsitsi tichitarisa zvekare kumhuri yavaDzamara iri kushushikana nekushayika kwavo kwemakore gumi aya. And zvinhu zvekare zvinoita kuti tisave nechivimbo muhurumende yemuZimbabwe kuti vari kutadza kuinvestigata nyaya Itai Dzamara uyezve kutaurira vanhu macitizens kuti havaDzamara chii chakanyanya kuitika kwavari. Izvi zvinotaridza zvekare kuti bumbiro romutemo kupfurikidza marights evanhu ekuprotektwa nehurumende yavo haasi kukosheswa nekushayikwa kuri kuita vaDzamara.
Tinoona kuti dare reHigh Court rakambokurudzira mapurisa nevasori kuti vange vachitsvaga vaDzamara nekutaura kuti vasvika papi mukati memasvondo maviri oga oga. Pane zvakanga zvichiitwa here nemapurisa nevasori ava kuratidza kuti vange vachitsvaga vaDzamara?
Hongu oda iyo yakaiswa na Justice Mangota pakashaika vaDzamara. Ende ndinovimba kuti sezvamataura izvozvo zvokuti paifa hukuwe pane reporting mechanism yaifa hukuti vemapurisa uyezve mainvestigations achiupdatewa nemapurisa aifa hukuwe aka achiitwa. Ndokuva kukonfirma kuti pakaitwa order iyoyoyo mafirst days kana tingati mafirst weeks akaitwa order mapurisa hongu aipa ainzi maupdates angari weekly. Bati chaizoitika ndechekuti anga asingapi mhuri yekwaDzamara kauti magweta taitosiita sekuzombatsvaga. Iko zvino pava nemakore akati kuti pasina chatichaitwa kana chiri kuuya kukoti ikoko kupfurikidza maripoti aya kutadza kuti hurumende kupfurikidza mapurisa nevasori vari kutyora High Court order. And uyezve zvinhu zvinova zvisingashamisi nekuti matsakatikiro akaitwa vaDzamara zvinotaridza kuti kuda panga pane ruoko rwehurumende mukati imomo.
Saka pane matanho amuri kutorawo here segweta riri kumirira mhuri yavaDzamara kuti munzwe kuti zvii zviri kuitika mukutsvagwa kwavari kuitwa?
Iko zvino zvatikuita semagweta kuramba tichingotaura nyaya iyoyi tichi kufosa kana kuti kukurudzira hurumende kuti iite ma investigations iyaya. And uyezve pane matanho zvakare akaitwa na masangano ari ku Zimbabwe ekutora nyaya iyi vachiwinzo pamberi pe ma international bodies akaita se United Nations kuti vavewo zvekare vachikurudzira hurumende kuti vave vachiinvestigata nyaya idzi. But tinoziva kuti pakangopinda hurumende iyo iripo tinoziva kuti ma democratic spaces ku Zimbabwe akavharwa. Ende uyezve vanhu kana muchitaura nyaya idzodzi dzaita dzamara kune vanhu vanenge vari ku Zimbabwe vanenge vari pa ground kuti vave vachifambisa nyaya idzi zviri kuita sekuti ivo naivo vanenge vachitotyirawo zvekare upenyu hwavo. Saka izvozvi izvi zvatiri kuita zvokuva tichitaura pamusoro pavaita dzamara kushaikwa kwavo tichibudikidza nemi munenge muchipawo nhau idzodzi dzizunhu zvandoona sekuti kuda maybe hurumende kana ichiteerera ive ichiita kuti nyaya iyo iyi ive ichifambiswa because zvunhu zvisina kunaka chose. Mhuri yekwadzamara iri kushushikana, vana vaita dzamara vari kukura vasina baba vasingazivi kuti baba vakafamba sei.
Ava vanga vari gweta raitai dzamara nemhuri yake vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Mutare nechishanu chapfuura yakatsamwisa vamwe vagari mumusha uyu mushure mekunge vashandi vayo vatema chibage chakanga chakadyarwa pedyo nemigwagwa nevamwe vagari vaiedza kutiza nzara. Mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande, vashandi vekanzuru vanoonekwa vachitema chibage chakanga chatove pedyo nekusvika chaive chakadyarwa munzvimbo dziri mumusha wesakubva. Asi meya weguta remutare vaSimon Chabuka vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vaona vhidhiyo iri kutenderera iyi, asi vachiti kanzuro yavo yakatora danho iri mushure mekutambira nyunyuto dzakawanda kubva kune vamwe vagari vaiti chibage ichi chakange chave kutadzisa vatyairi kuona migwagwa zvizere uye kuti mbavha dzakanga dzave kuhwanda muchibage dzichibata vanhu kwiyo. Ngatinzwei vachabuka vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Handipati tanyatsona hangu vhidhiyo yacho asi complaint ndainzwa. Ishu iripo ndeyekuti kune vamwe maresidents vakakomplena vachiti ivo chibagedhi chainopinda mumugwagwa so havachakwanisi kuona kwavari kuenda nekwavanobva. Ende uyezve matsotsi vaita smash and grab ndo mava kugara imomo muchibage ichocho. So pari kusvika vanhu vane mota vachimira chipadivoi matsotsi vakutora advantage yazvo vobva vapaka. So kanzu yatora danho rekusilasha chibage chese chiri munyatsi meroad. And also is havana kuita nekuti varoda kuita, asi nemhaka yekuti hakuti mutawa bylaws mutimedi yekanzuro hazvibvumirwi zvachose kuti vanhu varime nekusima chibage distance ye between 10 meters kubva kumaroads edu. Inoromba yedu nezvaitika but zvinoto zvinenge zvirivo beyond our control sekanzuro.
Asi kanzuro inenge isingaone here kubva chibage chichidyarwa kusvika chisvike pachazotemwa chavo pekuti chaakutodyiwa apa?
Ya, kanzuro inenge ichiona mumwe macho vanenge vashandisawo human face kuti totisiya vanhu vochirima. But panoitawo vanokomplaina manje vaakuchiti pamasiya vanhu vachirima onai hatichaoni. So pamwe pacho toda kuti titraye kubhalanza ende pamwe pacho toona kuti zvatatira kuti tibhalanze zviya zvakuafektawo mamwe maresidensi. Mumwe macho nevanotodzwadzwa vanhu musarima, kwotiswe masign post aripo vanhu vanotisa kuti musarima but vanhu pamwe pacho nenyaya yenzara vanoti aregai tirime. Asi chibageti hatina kutemwa chese, tangobviswa tanga chiri mu-10 meters away from the road. Chakachinokudistracta visibility chichiafektwa mamwe maresidensi.
Asi iyo kanzuro yakazivisa here vagari isati yatorawo danho irori rekutema chibage iri?
Tine urombo kuvagari vekwamutare vaafektwa nechitivo chipave pachitemwa chibage chavo. Tine urombo zvakare kuti kanzuro yakanonoka kuzivisa vanhu kuti tava kuda kuuya kuzotema chibage nekuti kune vamwe vakauya vachikomplena kukanzuro vachiti imi kanzuro onai chibage chamarimisa vanhu pano hatichakwanisa kuona but tine urombo zvakanyanya sekanzuro yemutare hatakasi chitangwa chedu kuti tinge tichitema chibage ichi.
Kwouyawo nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa nekuvhurwa kwemadhireni nezvimwe zvakadaro tinonzwawo vagari vachichema kuti kanzuro inononoka kuita basa iroro, sekanzuro muri kuitawo sei?
challenge yatinoita ndeyekuti tatanga kuita mabasa atinonyora tsamba kuhurumende kuti vatitomvumo authority kuti tiemploye macasual workers. So kazhinji zvinotora nguva yakareba kuti response iuye. Zvinozokodzera izvo kuti tinononoka kupinda maroad tichigadzira madrains. But kazhinji tinenge atoti maroutine works anenge achiwa time and again. And unfortunately, this season, tabatwawo necyclone, we caught unaware. But we are on the course of rectifying nekugadzirisa maroad ari because razopiwa mvumo yekuemploya vanhu vanogadzira maroad.
Ava vanga vari meya veguta remutare vasimon Chabuka vari parunhare kwamutare nestudio 7. Chikamu chedu chatunotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nechishanu chapfuura vakazivisa kuti America ichange ichimisa rubatsiro rwose runobva kuhurumende ruchipiwa kunyika yeSouth Africa. Vachinyora padande mutande ravo reTruth Social, vaTrump vakati danho iri rine chekuita nemutemo uchangobva kupasiswa nehurumende yeSouth Africa weExpropriation Act. Uyo unopa hurumende masimba ekutora minda isiri kushandiswa zvizere. VaTrump vakakokawo varimi vari kuda kutiza kubva muSouth Africa kuti vapotere muAmerica. Hurumende yeSouth Africa yagara zvayo iri kuramba mashoko ekuti iri kutorera varimi vechichena minda pamwe nekuvashungurudza. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Danho rakatorwa navaTrump idanho riri kusiya veruzhinji kunyanya-nyanya vanotambura muSouth Africa vari pakaoma nekuti tinoziva kuti mari yanga ichitumirwa neAmerica kuti ibatsire muSouth Africa yanga ichinyanya kubatsira-batsira panyaya dzezveutano, panyaya dzezvedzidzo nedzimwe nyaya dzinoita kuti nyika ibudirire. Asi zvanga zvichinyanya kubatsira avo vanotambura. Saka kusawanikwa kwerutsigiro urwo rwemari nezvimwe zvanga zvichibatsirwa nazvo neAmerica kuchakonzera kuti upenyu hwevanhu vemuSouth Africa kunyanyanya varinotambura huite sekudzikira pasi.
Takanzwa vaTrump vachipa zvikonzero zvekuti vatora danho iri nenyaya yekuti hurumende yeSouth Africa yakapasisa mutemo weExpropriation Act uri kunzi uri kutorera vachena minda. Munoti nezvakaitwa neSouth Africa?
Mafungiro angu vakandemere ndeyekuti America inenge iri kungopota nemumwe pachikonzero chacho chacho chaita ibvise rubatsiro rwayo kuSouth Africa. Hongu tinoziva kuti mutemo weLand Expropriation Act wakasainwa naPresident Ramaphosa. Asi hapana zvamboitika zvingakonzera kuti nyika yakaita seAmerica inge ichitora matanho ayatora. Ini semaonero andinoita ndeyekuti pane zvanga zvichiitika mumakore mashoma apfuura pakati peAmerica neSouth Africa panyaya dzezvekutongwa kwepasi rose. Ndokupai muenzaniso wekuti kurwisana kuri kuitika kuGaza, America inenge iri kurutivi kweIsrael, asi South Africa yakasarudza kumira nePalestine. Tinoziva kuti yakatozomboendesa vamwe vatungamiri veIsrael kumatare makuru epasi rino. Saka izvozvo zvese zvanga zvisingafadze America. Totarisa kuti nyaya yeUkraine neRussia pakaita kakukakatirana kakatirana pakati penyika mbiri.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Zvinotochienda kuchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Patience Ramba, vanhu vaivo vanotungamirira chirongwa cheBuilding Bridges for Global Markets chiri kudzidzisa vezvemabhizimusi nezvekutengesa vachishandisa michina yechizvino zvino. Ngatizvei vachitsanangura.
isisi tanga tijitisa not very big to the rest big pamoja tume remazira makuru program yedu yanga isirikisani saka yanga isungu bata munu isi azmu business lakira anusungu zira kuti rine potential kuti ringe rechibiri talking to person about saka tatibadzisa kuti nyaya yekubudisa maproducts nemaservices kunze kwezimbabwe inenge iri kuti metsei kunyanyanyanya nemamiriro akaitwa economy yedu yemuzimbabwe parizvino asi tiri kuti vanhu tikavapa atitudeyo pachirungu madigital marketing skills nemaecommerce skills ekuti kwazvo kwazvo mabhizinesi anomboitwa sei pamafoni akati kuyaya nemakombyuta atava nawo mazuva ano tichiburikidza nekusanganisira kushandisa internet saka tiri kuti pane kuti vanhu vakwire mabhazi vakwire ndege vachiendesa zvinhu zvavo kunze vakakwanisa ivo kuzvishambadza kuburikidza mumafoni pamaindaneti pamasocial media akati kuyaya vakakwanisa kunge vabata maskills iwaya ndinovaitira nyore
pari zvino vanhu vangani vamadzidzisa uye vari vanhu vekupi matarisira zvekare kuti muchange muchidzidzisa kune dzimwe nzvimbo here
sofa tatangira muulawayo munova ndo matinogara isisi nhengo dzekambani yedu yakanafoma kuburikidza yatinoti alumni engagement innovation fund saka tatangira muulawayo tikakwanisa kuchena isisi vanhu 90 tiri kusanganisira varume nevakadzi vechidiki pamwe chete nevahombe tichibuda muno muulawayo mumwedzi noyo wamarch musi wa2021 takatarisira kuinge tiri kumedians kugweru zvakare kwatinenge tidzidzisa same training yei kuvanhu ve mugweru munharaunda dzakavavakidzana tozobva kugweru tozoenda kumasvingo muna april tichibatawo masvingo ana zvishavano nedzimwe nzvimbo dzakaburikidza ikoko tozotiwo tozoenda kuhwange takanobatawo voi vanobva kuvicfos nekunanalipani vese vachisangana muhwange kuti vadzidzise zvakare tazobva kuhwange tichazokata takananga kwamutare uko kwatinobatawo yekumanyikaland tozopedzisira muna july tamuharare saka tinotarisa kuti panopera programu yedu iyi tinge takwanisawo kutrena vanhu vanokwana 850
pavanhu vamunenge muchidzidzisa chamakatarisira kuti vange vachinyanyobata uyezve chavachange vava kugona kuita mushure kwedzidziso iyi chii
takatarisira kuti vanhu vange vachikwanisa kushandisa makombyuta avo nemafoni avo kuita zvinhu zvinovavandidza ivo muupenyu hwavo tiri kuti munhu wese ane foni muruoko ane kombyuta muruoko as long as ari muzvina bhizinesi akafanira iye kuti ange achibatawo maskills ekuti ange achikwanisa kushambadza bhizinesi rake munhu asati afunga kunoona matiktok videos maskita adai kukurumbira aya ngaatange iye ashambadza bhizinesi rake first bhizinesi rake kana rashambadza zvichange zvichitekecherawo kunze kwenyika vanhu vakwanise kunge vanenge vachiburisawo magoods and services avo vachitengesera vekunze vasazvisangoperera muno muzimbabwe nekuti takaona isisi chatiridzo yedu kuti mazimbabwenzi vanogona zvakawanda kwazvo mazimbabwe vanogona kugadzira maproducts ane quality kwazvo asi zvese izvi zviri kungoperera muno muzimbabwe nekuti vanhu havasi kuita efodzi yakanyanya kuti vange vachiburisawo zvinhu zvavo kunze
vari kutarisirawo kuti vapinde muchirongwa ichi vangaita sei
oke saka tinokurudzira kwazvo kwazvo kuti pamwe chete nokushandisa mafoni iwaya vanhu vaende pafacebook page yedu inonzi iyo building bridges for global market ndipo apo pavachaona link rinenge tivarakidza kuti kana uri wemugweru uchabaya papi kuti upinde muprogramu yedu kana uri wekumasvingo uchabaya papi wekwamutare wekuhwange wekuharare
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita namuzvare Patience Ramba vanotungamirira chirongwa chebuilding bridges for global markets chinobatsira vezvemabhizimusi kutengesa vachishandisa michina yemazuva ano tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chevechidiki tichakupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndini Tawakancube ndiri muwashington dc
tinotenda taboka nekuti pachirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naivan zizininga westudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
muri
ndoni pasimba
Yesu
simba rangu simba rangu Yesu simba rangu ndoni pasimba
Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tine nyaya yemuprofita nembiri wekereke yeUFIC Ministries, Prophet Makandiwa, vakabuda vachitaura pamavhidhiyo nepamadande mutanda apa ari kuonekwa nevazhinji ari kutenderera, vachipachitsvambe kuvaprofita nevanoshopera kana kuoneswa kuti anenge azogona kuona chavachange vakaviga muhomwe muhokero yava kaita kunyika yese kuti vanoda vauye kumakwikwi vanomupa mubairo wemiriyoni remadhora $1 million senzira yekuda kuratidza kuti ane simba rekuoneswa pamweya kana pamatare echivanhu kukunda vamwe ndiani. Nyaya iyi yanetsa mumakereke nemuvanhuwo veruzhinji. Mamwe maprofita nemakombwe ari kutaurawo zvakasiyana siyana, vamwe vachiti touya nezvirema here vagozviporesawo ivo vopiwawo mubairo, vamwe vanotiwo ngavauye kuground pajegerere tipedzerane, vamwe ndivo vari kuti kwava kupera kwemukuru. Isu hatidi kuisa mashoko mumiromo mevanhu, saka takumbirawo mufundisi Richard Moyo vanombotipa mari dzonetsanangudzo pano pastudio 7 kuti ivhirwe pajegerere. Vakuru vakati zita remunhu imombe. Mufundisi, sanganai nevateereri, munoti ine mashoko aya.
Aleluya, aleluya. Makadiko vana vamwari kwamuri matima nenyika. Anokwasai ndi mufundisi Moyo. Saka ini sa mufundisi Moyo nauya akaita seii ndakaifarira uye futi yakandifadza zvikuru. Sezvatizvino tatinoziva kuti nau dzakafane dzidzi dzakanga dziriko kare nakare. Saka kuita kakaita vamakandiwa hakuna kuipa inau yakanaka zvikuru, nokuti ndakadoti daiwo mwari aitaura mandiri kana neniwo ndaida kundozviratidzawo kunyika nditaurevo. Sei ndichidaro nokuti tinoziva kuti kare nakare paiva nezvakafane izvi. Tinoangarira kuti mambo weIjipiti, mambo Faro vakarota kurota kavakamborota. Varota kurota kavakamborota, vakadaidza ng'anga nevafembe nevauki vose venyika yeIjipiti kuti anana achagona kududzira hope dzamambo achapiwa mugove, achapiwa zvakakura zvikuru. Kana tikaiverenga kuna Genesis chapter 41 tikaiverenga yose tinogona kunzwisisa nhau iyoyo. Asi pakashaiwa munhu akadudzira hope dzamambo. Asi nenhau yekuti pakanga pano umwe munhu akanga akasungwa akanga ariko waifa kuti azikwani kuti uyu munhu wamwari. Joseph akandosheedzwa akataura achiti, hongu mambo anodudzira anoziva zvose ndimwari, ndipei nguva nembonhonyengetera. Saka nhau yakaita vamakandiwa iyi inhau yakanaka zvikuru. Sekuonawo kwangu andioni chinhu chakaipa, nokuti vanhu vangagona kupa muono wakasiyana siyana kuti sei zvakadaro. Tiri pakuderozve tinorangarira chose kubhuku yomuprofita Daniel kuchapter 4. Paiva nemambo wainzi mambo Nebukadhinezari, wakarotawo kurota kwakarotavo, akatambudzika pakurota kwake akarota muti murefu wakanga usvika kudenga. Asi mambo Nebukadhinezari vakasheedza nyika yose Babiloni, vaprofita varoti neng'anga vakasiyana kuti anana anozogona kududzira chiroto ichi kana kuziva izvi angazvisa mambo zvinorevei waizopiwawo mugove mukuru. Asi vanhu vose pakashayikwa munhu wakagona. Asi pakazodaidzwa Danieri wakanga Danieri uya anga nemafrendi ake Matasha Demi na Bedinico, wakauya akamera pamberi pamambo akati mambo anodudzira ndimwari. Asi Danieri akabva adudzira mambo chiroto chavo chemuti murefu zvairevei. Saka kurudzira kuti kiita kakaita vamakandiwa challenge yavakauya nayo mukati menyika vachidaidzira kune vakapiwa zvipo vaprofita ng'anga nevakasiyana siyana, chinhu chakanga chakanaka chakambovako kumari mwezuro, chakambovako kumakore mushoko raJehovha Mwari, kuti vanhu vazviratidze vaone kuti zvichiwa anogona kuona ndiani. Tinoziva futi kunyangwe nepanyika iya muprofita Eria iya paakandosangana nevaprofita vaBhaari vaisvika 450 ari muprofita oga, pakadiwa kuonekwa anonzi kwana Mwari kuti ndiani, kuti ane simba ndiani. Vakazvitanga iyo protoba vaisvika 450 vakacheka cheka zvikanzwisiwa dzingwa Mwari wenyaenda kulanji. Asi Eria akamira iye nesimba akasheedza Mwari, Mwari vakazviratidza. Saka challenge iyi yauya mukati menyika yeZimbabwe ndinoiona iri challenge yakanaka zvikuru. Yakanga imboriko Joseph akapiwa naMwari dudziro, Danieri akapiwa naMwari dudziro, Eria akapiwa simba naMwari kukunda. Saka izvi zvakanaka. Saka kunyika yeZimbabwe muzora nhasi reSondo kaita basa, kaita 1 million vakomana.
Aiwa, tinokutendai mufundisi Moyo. Kwanhasi togumira pano vateereri. ndokutendai kuti mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichiuyazve nedzimwe nyaya dzechitendero. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwara cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mumhanyi akaita mukurumbira kuma 2000 ne-2004 Paralympics Games, Elliot Mujaji ari kuchema nekushayikwa kwedzinhandare dzekushandisa, izvo anoti zvauraya mitambo munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mujaji akasimudza nyika yese apo akatora menduro yegoridhe mumujaho 100 meters kumakundano e-2000 ne-2004 Paralympic Games. Asi anoti izvi zvichanetsa kudzokorodzwa nekuti vechidiki havasina nhandare dzekumhanyira. Anoti nhandare dzaive dzagadzirirwa mitambo munogara veruzhinji dzatorwa nevemachechi, uyezve dzimwe dzacho dzave minda yevanhu avo vave kutoti nzvimbo idzi ndedzavo. Mujaji anoti shoma dzacho dzasara hadzisi kubatwa zvakanaka zvekuti dziri kutadzisa vatambi kusvika chaipo pavanokwanisa muunyanzvi hwavo.
Kumaintaina mafacilities acho atakagadzirirwa kare iwayo ndozvinhu zviri kunetsa futi kuti tikwanise kumamaintaina, vanhu havana kee.
Zimbabwe haina zvekare nhandare dzenhabvu dzinokodzera kutambirwa mitambo nevekune dzimwe nyika zvekuti zvikwata zvayo zvave kushandisa nhandare dzekusouth Africa semusha wadzo. Mukuru wekumahofisi ebazi rezvemitambo muhurumende vaNicholas Moy vanoti zvichatora nguva kuti Zimbabwe ishandise National Sports Stadium zvekare nekuti pane zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa munhandare iyi kuti ishandisike. Mutauriri weguta reHarare vaStanley Gama havana kupindura mibvunzo yatakavatumira kuti vataurire kuti urongwa hwekanzuru hwekutora nzvimbo idzi vachidzidzorera kuti dzishandiswe zvekare kuitira mitambo wasvika papi. Asi mugari wemuWarren Park muHarare vaProsper Magoka vanoti kanzuru iri kuvaregerera nekuti vamwe vana vave kuenda kunotora zvinodhaka nemhaka yekushaya pekutambira mitambo yavo.
Saka chatari chikumbirawo kutoti dai komisheni ichiri kushanda yokwanisa kuongorora nyaya yemasports facilities akamira sei, nokuti vana havasina nzvimbo dzokudi dzekutandarira dzakachinjwa.
Mujaji akatora menduro yake yegoridhe kumaParalympic Games a2004 mazuva mashoma shoma mutuwini, uye vave gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Kovhiri vachangobva kutorawo menduro dzavo kumaOlympic Games egore iroro. KuAthens ikoko Coventry akatora menduro nhatu dzinoti yegoridhe, yesirivha nebronze. Asi mujaji anoti ruremekedzo rinopiwa vemuZimbabwe vakambosimudza mureza wenyika makwikwi pamusorosoro huri pasi pasi zvikuru pane huremu hunopiwa vakaita zvimwe chetezvo kune dzimwe nyika.
Unonyatsooneka kuti wakadoka nga inomikwa zvachose kuita sepasina zvawakamboitirawo nyika. Ndikatarirawo vane mukurumbira vakaita seni vari kune dzimwe mararamiro avari kuita akatosiyana mararamiro avari kuita nokuti vachiri kubatwa nenzira dzakanaka uyezve nerespekti yekuratidza kuti vanhu vakamboitirawo nyika chinhu chakanaka.
Asi vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe vakatenda mujaji nekumupa mari inoita iyo zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica apo akadzoka kubva kuAthens. Pari zvino mujaji ari mubishi rekusimudzira vechidiki munharaunda yezvishavane nenzvimbo dzakakomberedza kuti vatevere kana kudarika zvaakaita iye panguva yake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Murwiri wekodzero dzevanhu Itai Dzamara asvitsa makore 10 nhasi apambwa nekutsakatika. Meya veguta remutare wa Simon Chabuka vanoti kanzuru yao yakatevera mitemo yekutongwa kwemakanzuru pakutema chibage chakadyarwa munyasime migwagwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, namuhla sokufika iminyaka elithumi umnumzana iTai Tamara wanyamalala, njalo inhlanganiso yeAmnesty International ithi akudingisiswe ngalolu daba. Sixoxa nomculi uNyoni Emnyama umlando wechichi imbongi umgubazi lobuqili bentethe, umculo othi udakamela wamawaba, njalo uChief Dakamela wenkayi uchasisa ngamalungiselelo emiklomelo yakhe ngenyanga ezayo.
Sethemba ukuthi konke kuzahamba kahle, kodwa asikafiki lapho esifuna ukufika khona, ukuthi hayi sesifikile ngqe. Sokho sizama ukudinga kuma-companies, kuma-sponsors, ebantwini.
Silengxoxo lomdlali wenguqu uMthulisi Maphosa odume kakhulu edlalela amaqembu agoqela iZimbabwe Saints, Highlanders, Mono Motapa, lele sizwe elama Warriors.
Kwavunyelwana njalo i-transaction inqani ngabantu abathengi isinkwa ngathengwa $100, not US dollar, $100 okwayiyimali yokugcina eZimbabwe esasiyibiza sithi ngamahundai ama-100 ayiphephu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namhlanje sokufike iminyaka elithumi intatheli izindaba elwela ilungelo loluntu umnumzana iTai Tamara anyamalala khona, njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International yethule umbiko isithi kufanele iziphathamandla zeZimbabwe zibumbe ikomiti ezimeleyo engathathi uhlangothi ukuthi idingisise ngokuthi ungaphi. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba. Umnumzana Tamara ubikwa wanyamalala mhla ka 9 kuMashi ngomnyaka ka 2015 ngemva kokuthunjwa ngabesilisa abahlanu elokitshini leGlenview eHarare abamthatha ngemota eyayingelama number plates, njalo imizamo yezihlobo labalwela ilungelo loluntu ukuthi bemdinge ibikwa isehlula. Kweziphathelane leMelika kukhangelelwe ukuba le nkulumo phakathi kwelizwe leMelika lele-Ukraine kuyona le iviki lanxa iziphathamandla ze-Ukraine zisithi kusetshenziswe izikhali zama-missiles lama-drones ubusuku bonke kuza kusa kungolwesihlanu kuhlaselwa isitishi somlilo wamagetsi e-Ukraine ezigabeni ezinhlanu. Kwabhidlika izakhiwo zezakhamizi, abanye balimala. Bekukhangelelwe ukuthi ele-Ukraine leMelika likhulumisana ngokuqeda impi phakathi kwe-Ukraine le-Russia i-ceasefire e-Saudi Arabia kusasa. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Thabani Mlilo okhokhela uhlelo lwe-Building Bridges for Global Markets, okuluhlelo olufundisa osomabhizimusi indlela zokuthengisa besebenzisa imitshini yakulezi nsuku.
Abantu abanamabhizimusi asaqalisa ngesikhathi esiphila kuso sokuthi kathi kule Bula loke singati ngama advancement nendaba ze technology. So abamabhizinisi kufuze babe nolwazi abalalo ukuthi basebenzise njani lokhu ukuze labo bandise amabhizinisi abo njalo lokuthi bathole ama-customers avela kwamanye amazwe nalabo abatholakala kwezinye indawo. So thina sibanika ulwazi ngokusebenzisa esengathi ngama-platforms lawa okuthi wafake abawuthengisayo njalo bazakale endaweni ezithiyeshineyo.
Abangafuna ukuthi labo baphatheke bafunde bengaxhumana lani njani?
Okay, abangafuna ukuthola ulwazi oluningi ngale nhlelo esizenzayo bangasithinta kunombolo le elandelayo 0775 122 01 kumbe bahambe kupheji yethu e-Facebook kuprofile ethi Building Bridges for Global Market. Basifakele esengathi imeseji ku-email ku-info@inkanyezi.org kundeni admin@inkanyezi.org izindlela abangazithinta ngazo.
Ngamafitshane inhlanganiso yenu yona singathi ihloseni elifuna ukuthi likugcwalisise eZimbabwe?
Singathi singabantu aba thola imfundo loncedo through esithi ngama-alumni programs ayenzwa yi-embassy yase-United States esithi yiyali. So inhlanganiso yethu singabantu abahamba through i-program ihlelo lezi ezenza yi-US embassy. Siyabona kubalulekile ukuthi sihlangane siqalise ukwenza inhlelo lezi zokufundisa nokunika abantu ulwazi eliqakathekileyo kuyikho esakutholayo kuma-programs yethu esasiwayenza le-US embassy. So the-alumni organization labantu abathiyishiyeneyo abahamba kuma-programs ayesenza i-embassy.
Kusigaba sabatsha namhlabe sixoxa lo mnumzana Thabani Mlilo okhokhela uhlelo lwe-Building Bridges for Global Markets. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo ngutabo kancube ngise-Washington DC.
Isizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
akwenu.
Ngiyalamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Yimi umthembo sithembayo uGibbs Dube. Namhla kuhlelo lolu silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Ngwenya.
Siyabingelela babuDube, ngiphinde ngibingelela kubalaleli.
Ye, siyakwazi ukuthi selilungiselela ukuya emcimbini wakodakamela induna enkulu khona ngale nkayi. Akusitshela ukuthi amalungiselelo angkhona ami njani?
BabuDube, amalungiselelo nabalaleli aseqophelweni eliphezulu kakhulu. Ngikhuluma nje impi yaviva ngempela iyaviva. Bekelela ukuthi nxa nje kufika nje umhlaka 2 sesisuka lapha ngathi namhlaka 1 ePress saba sesisuka thina lapha eGoli silubangise khona kodakamela. Senza amalungiselelo aseqophelele eliphezulu kakhulu.
Singathi kuqatheke kanganani ukuthi liye emcimbini lo, njalo abantu kumele bebuye kumbe benzeni?
Njengabantu abangabesizwe esilamasiko sikubona kuqatheke kakhulu ukuthi xa nabe induna efana nodakamela ibiza abantu ukuthi babeze laphana besiza emcimbini futhi okhuthaza ukuthi abantu babambane basebenze ngokubambana. Lokho kuzabathatha babeke kwelinye izinga. Sikhangelela ukuthi ngokuloko kuqhubeka uba udakamela eyenza lento lezinye izingcona lazo futhi insiza kwenza njengoba sesibona ezinye seziqalele ukwenza imicimbi efana naleyo. Lokho kukodwa kuzakwenza ukuthi isizwe sona sodwa sikubone kuqakatheke kakhulu ukubambana lokusebenza ndawonye.
Singathi-ke imicimbi enje baba Ngwenya ivuselela njani ezamasiko?
iyazivuselela kakhulu ake sikhulume nje ngendlela abantu abasuke befunule ngayo ngokwesintu uma belaphayana kuphinde futhi kuvunyelwe ekutheni ke kube lezinto ezifana lengoma imigido yesintu ekhumbuza nje abantu imvelaphi yabo iqakatheke kakhulu imicimbi efana naleyana ngoba siye sikhunjuzwe imvelaphi yethu lokuyithi bethu
kodwa loba nje abantu bekhunjuzwa ngwenya bayakubamba yini khonoke lezama ukuwenza
xa ukhangela babudube ngendlela owaqala ngawo kuloko isasasa likhuphuka siya phezulu okubonisa ukuthi abantu bakithi ngempela bayayithanda into le futhi ke bayathanda ukukhunjuzwa ukuthi bangobani ngoba uzananzelela ukuthi wonke umuntu manje xa kufikelelo suku wenza isiqiniseko sokuthi laye bonakale ngempela ebonakala engumuntu ukuze sinto abuye vunule abantu bephelele lapho bona khona ukuthi hayi ba bayakuthakazelela isibili
wena ofisa ukuthi okunye okumele kwenziwe khona ngale kuyini ngombono wakho kweni
ngombono wami bengifisa ukuthi ke kungaqhutshekwa nje ngendlela okwenziwa ngayo kukho engusolayo ngoba ngiyibona laphana ukhishwa nemiklomelo enikwa abantu abasebenza kanzima abasebenza gadalala kubakhuthaza kodwa ke engifisa kwenzeke yikho kona lokuthi akungagcini ngenduna udakamela nxa ukhangela induna zakhe ethi ziningi kakhulu futhi lezo zinduna zakhiwe ngaphezu kwesisekelo sobukhosi obabukhona kudala so siyafisa ukuthi ngalo kuthiwa akwenziwe kungabi into leyana exhunywa emoyeni akube le mpande lapho okwasukela khona udaba lwezinduna kuze kuzofika manje kube yizo zonke izinduna ezikwenzayo kusasa sithi sivela kudakamela sizo kakho enye induna la ilomcimbi ofanayo ngokwenza njalo isizwe sonke jikelele sizazithola sesiyisizwe esiwaziyo umlando waso lamasiko aso
ye vala ngamafutshane kakhulu khona bobo bangwenya
ngamafutshane nje ngithi ayihlangane khona bakithi kubizozwayo abantu bonke abasukume ngobuningi babo benikele khona basuka kuwo wonke amazwe la basuka phetsheya khonale leba sesibabona abanye begona sihambeleni siyehlangana khona kuyathiwo ngempela ukuthi kuyabe kusindwe ngobedoli ahlanganeni khona
le yincwadi kwezamasiko esintu umnumzana Mbuso Ngwenya besixoxela ekhona ngale-ke eJohannesburg kwele South Africa siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadinelwa kusasa
siyabonga
hhayi-ke ingxoxo yethu imalapha okwalamhlanje belilami umthembo sithembayo uGibbs Dube lalelani inhlelo ezilandelayo siyabonga
kangelezinye
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington
sangane kuhlelo vuselela umoya namhlanje silomfundisi usenisibanda
namhla ngifuna sikhangele udaba lobukhona buka Thixo empilweni zethu ngizabala ku Exodus ichapter ka 33 ngibale ku verse ka 10 leka 11 kwakusithi abantu bangabona insika yeyezi isima emnyango wethente basukume bonke bakhonze lo lalo emnyango wethente lakhe uThixo wayekhuluma loMose ubuso ngobuso njengomuntu ekhuluma lomngane wakhe emva kwalokho uMose wayebuyela esihoqweni kodwa umncedisi wakhe owayesesemncane uJoshua indodana kaNuni wayengasuki ethenteni ngakho ke siyananzelela ukuthi uThixo edala umuntu kazange adale umuntu engaphandle kobukhona bakhe siyakwazi ukuba uNkulunkulu wathi edala u-Adam wamdala esebukhoneni bakhe u-Adam uvele yena wayenjengenhlanzi ephakathi kwamanzi nxa ephakathi kobukhona bukaNkulunkulu okutsho ukuthi khona nxa umuntu engekho ebukhoneni bukaThixo unjengenhlanzi esiphuma emanzini kodwa siyakwazi ukuba kwahamba njani siyakwazi ukuba isono sehlukanisa umuntu lobukhona bukaNkulunkulu ukungena kwesono phakathi kwengadi yase-Eden kwenza ukuba umuntu ehlukane loThixo yindaba kwenzakala ngaleyo ndlela kungenxa yokuba vele yena uThixo ngwakhe akakwanisi ukuthi abe lesono esiba khona ebukhoneni bakhe yikho uLucifer waxotshwa ezulwini ngenxa yokuthi iBhayibheli lithi lona kuEzekiel nxa sikubala ukuba yena wazikhangela njengomela aphakama be njengothixo okokuthi uthi wasokungene imicabango yesono phakathi kwempilo yakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba egama likaJesu. Siletha wonke umlaleli namhlanje ezandleni zakho ukuze labo abehlukane lawe inxa yesono abehlukane lawe ongalabo ukukhona bakho phakathi kwempilo zabo. Namhlanje siyathandaza egama likaJesu ube inhliziyo zizovuleka babe lithembele lakho. Yegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Kwezemidlalo. Namuhla selomdlali wenguqu uMthulisi Maphosa odume kakhulu edlalela amaqembu enguqu agoqela iZimbabwe Saints, Highlanders, Monomotapa, wabuya njalo wadlalela le TP Mazembe, ele Democratic Republic of Congo, kanye lelesizwe elama Warriors. Asizweni ingxoxo ayiqhubele intathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Esakhula uMaphosa wavela wakhalelwa ngamaqembu enguqu amaningi. Asizweni elonda imbali ya
20 March 1983 ngaqala ngafunda eMazwi Primary eseMakokonoth, ngasuka eMazwi ngaye eMaveni Primary eseNkulumane, ngasuka eMaveni ngafunda eMasuku Primary School. Form 1 ngimfunde eIhlathi, Form 1 to Form 4 suka eIhlathi nga supplementa eLobengula Secondary. Maya eFoundation College lapho engayenza khona uLower 6 ngamtshela endleleni ngenxa yama commitment ebhora.
UMthulisi wadlala iqembu elincane lokuthina ehlala khona kwaze kwasebenza imali ukuthi asuke esethengwe yichikwata.
Nje ngiqalise ukudlala ibhora kuma juniors ngo-1997. Ngidlalela i-team okuthiwa iChabalala Pirates. Bekunzima by then ya remember amanye ama-games besiquma ngenyawo suka eChabalala sibe kuzodlalela e-BF, but thina sasikukholisa ukudlala ibhora. Siqedile ukudlala ibhora ama-coaches esenza landa abanikazi be-teammate bathu mfana lo siyamfuna. Kwavunyelwana njalo i-transaction inwani ngabantu abathengi sinkwa ngathengwa nge-$100. $100 not US dollar, $100 okwayi imali yokugcina eZimbabwe esasibiza sithi ngamahundai yama-100 ayiphephu.
Udlale kakhulu kuZimbabwe Saints esakhula njalo ubongabamenza uphakamisa ukudlala kwakhe kwaba sezingeni eliphezulu.
URonald Sibanda kuZimbabwe Saints ngumuntu wambhusha la kanye for sure sasidlala same position. Nkosi Mazulu ngonguye ucoach engiza kuthi empilweni ucoach engimthanda kakhulu wanika ithuba wanithemba ngingumfana omncane. After Zimbabwe Saints sirelegatiwe ngo-2002 yayali ukuya ku-Division 1 sithi kungenele zifa yenze yarelegatwa indaba yakhona yacinisise High Court. Ngihamba ngadlayela iSporting Lions eHarare ngo-2003. 2003 kwaba yi-first time yami yokubizwa ku-national team yeZimbabwe ngile 19 years. Samba sadlale India kuma Afro First Afro Asian Games esabuya khona le bronze medal.
Udlale kakhulu uqembu lama Warriors emele eZimbabwe njalo wanqoba wathatha inkezo eziningi kumaqembu enguqu awadlalelayo.
Sawina i-championship ngo-2008 le Monomtapa ngingu-captain. I remember ngiqalise ukudlala ku Monomtapa umama naye wayele pay yakhe lami ngile pay yami basifakela le landline ngesikhathi kusaduma ama landline. Ngadlala kuMonomtapa ngo-2004 i-team engafika ngaba ngu-captain. Ngo-2010 ngajoyina i-TP Mazembe lapho safika khona sawina khona i-Champions League, sawina le Lina Foot, sawina lamakhaphu nje amanye amaningi-ningi se-DRC.
Engakathathi umhlala phansi uMthulisi wehlukana leqembu elidlala le Platinum FC walubhekisa kontuthu zethu nxa kobulawayo ku-Highlanders Bosso.
Safika sadlala 23 games unbeaten. Unfortunately saqeda umnyaka siku number 2, iDynamo siku number 1, but ama points ayilingana iDynamo sayilama goals amaningi. Ndayaphela icontract yami lami ngase ngivele sengimdala sengilimele senile problem yedolo. Ngajoyina iBulawayo City. Ngihamba ngadlala kuBulawayo Chiefs coaching course yami yokuqala level 1. 2018 ngayenza level 2 eHarare kosikathe singile CAF C. Ngilinde ukwenza ngiapply le CAF B.
Umthulisi yokwamanje akanaqemba liqeqeshayo kodwa uthi ufuna ufundela ukuqeqesha izenguqu okusezingeni eliphezulu. Ekhamana mwenza chiza sibanda we Studio 7 kobulawayo.
Sibizewe sibizewe.
Amene. Sutambela. Wathi hlanganani bezuthu. Hlanganani belozi. Hlanganani madloba.
Ngesicubungule umculo kanyona emnyama umlandi wechichi othi udakamela wamawaba osanda ukwethula ekhatshwe izimbongi ubuqili bentethe lomgubazi. Ingoma le yethulwe phambilini komcimbi owemiklomelo yenduna uchief Mbusi Dakamela wenkayi mhlaka 5 lamhlaka 6 ngolwesihlanu langomgqibelo ngenyanga ezayo ekamabasa khonale kodakamela enkayi. Siza kuzwa njalo ukuthi amalungiselelo alumcimbi asekuliphi izinga. Yiphi le imbongi esiyizwa okwamanje?
Ngingi ubi inkunzi kwazikade kunganisaya yaphinda yandiza njalo inkonjana emhlophe ngizele phasi ngendiza la phezulu ngithi inkunzi mina lelo impondoza nyombongo manje amadoda abanye belola ngezi nangehlahla umahlaba athwale umathatha into ngekhandi senzele amagwala esabe into nonsense mina insimbi engawubhubhudani ipanda sokhasi ikhanda amathathu nogandagani ngisilibentethe lona intiyalo emanubeni obuya abeseqenjini likamasikandi intiwamini nqola yombilo. Igama lokuzalwa uChristopher Nkosana baye bangibize Nkosana semanyukeni ekhezi emaphisa ngaphansi kwenduna ungwemnyama kahedeni kamaphisa fuyana kodiba ngaphansi ebhuku udiba ngadliwanyona. Njengoba ngizwakala ngibe ngizwakale ngimemeza kule ngoma yomfowethu umlaii ethi Chief Dakamela induna yasebabandeni phansi lwesenkayi ugozi lokuthi ngiphinde nibe umuntu okuyazwakale ekubeni imboni uthando kakhulu lesintu nothando nje lombuso womdabu okuzinduna njengomuntu okhonze kakhulu into zamasiko khona laphayana imigqa ekuyizwakale isithi umude mude wakithi emanyubeni umude mude wakithi babandeni. Lapho sibe sibongela khona induna sibonga ngomsebenzi wayo omuhle kangaka ewenzayo esizweni lapho sibona ihlanganisa isizwe ngokwamasiko ngokubungaza amasiko nokuhlonipha kakhulu abasebenze ngaphansi kwayo ngokwamasiko nxusa futhi nabantu nomphakathi ukuthi awusondele umphakathi ezweni lonke jikelele lapho induna imeme khona siyahlonipha abasebenzileyo ikhuthaza futhi nabanesifiso sokusebenzela umphakathi. Ngibonge kakhulu umsakazi nabalaleli ngiphinde ngibonge kakhulu nesizwe sonke esenkosi ngaphansi kobukhosi ukabulelani lobhemula khumalo ezweni lakithi komphakathi
ahlokoaiswehlanganisaumthakazi inabesilo inabesilo imemezi linkuzendala umemezi lukuzeuwakithi
asizweni umlandi wejiji.
Ngibe sengibingelela ekhaya la ngizalwa khona enkayi eCapital City ngaphansi kwenduna uMadliwa uSabhuku phakathi kamkhululwa loSitsha. Mina ngizalwa ekhaya koChuma ubaba ongizalayo engunyantikana ndoda kubaleka umuntu wangikhomba waqhichizandla kwenze njani dubula ngingaze ngidubule. Lo obingelelayo nguAnton wakoChuma owaziwa ngelithi Mlandi weTshitshi emculweni kamasikandi. Ingoma ethi udakamela wamawaba ingoma ekhuluma ngomcimbi wakodakamela kakhulu iphinde ibalise ngemvelaphi kadakamela udakamela wasekuqaleni kuze kuzofika kulo dakamela lo owakathesi. Sikhulume ngodaba oluthi ugodo salibamba ugodo sayibamba insimbi sayikhwela intaba kunzima ukuphakamisa isigodo esiqatha uhambe naso usithwala usuke egangeni uzuyefika nasekhaya kunzima ukubamba insimbi ethisayo ize iqande iphelele ezandleni kodwa ngokukadakamela ukwazile yena ukuthi ayibambe insimbi imbishisa yaze yapholela esandleni njengoba sibona umcimbi lokudlodlobala bekunzima ekuqaleni manje sokungcono okushuthi kompumelelo sokuseduze lugodo lolo lunzima olwabanja udakamela ukuze kube lakathesi yintaba le eyaqaniswa udakamela kusasenzima kuze kube lakathesi ngoba sokungcono sokuseduze kwampumelelo
nango uChief Dakamela ngokwakhe
siyabonga kulabo abahlabelayo lezinye izimboni nje eziqhubeka zihaya zingahaya iDakamela yedwa kodwa zihaya abantu ngemsebenzi bedonsa kusukela lapho esasuka khona kwamzilikazi size sizofika lapha namhlanje sikhona lokhela kuhle ngoba kuyisipho balokuthi ukuthi umculi imbongi ayiphakelwa kodwa iholwa ngumoya yibo ababonayo becuphe ukuthi hayi siyabona lapha bese ukufaka emlandweni ngakho ke uzananzelela ukuthi kuhle ekwakheni isizwe uzananzelela into enjenge-oral tradition engathi zingaba zinenge imbongi zingaba baningi abaculi abalondoloza i-history sibonga ukuthi siphiwe nathi amandla okuqhubeka sisebenza okwezinga lona leli esikilo okwamanje okwenza ukuthi hayi le mbongi zizizokufanele zibonge labaculi bezizokufanele becule okwesibili sikhuluma ngamalungiselelo sethemba ukuthi konke kuzahamba kahle kodwa asikafiki lapho esifuna ukufika khona ukuthi hayi sesifikile ngqe sokho sizama ukudinga kuma-companies kuma-sponsors ebantwini ukuthi bantu bakithi umsebenzi lowo usezandleni zethu ukufa kwawo ukuphakama kwawo kusezandleni zethu ngakho kofisayo ukuncedisa cela lincedise laphana ngoba umsebenzi lo ubanzi umultifaceted usuhlukile kuqala siqalisa ukwenza lo msebenzi besenza nje ukuthi sihlabe inkomo ezimbili ezintathu then kudinga impuphu kwezilo kodwa manje sugoqela into eziningi ezihlukehlukeneyo kodwa hhayi sibone ngathi sizaphutsha ngiyabonga
sile yinye njalo imbongi ehaya ekugcineni kwalingoma
lapha ngizawethula induna udakamela wasemancibeni sezela ukhanda lumanzi eyisonge ijombulula isonge ngemfundo zilamithe ekuqunta phezulu ikhithizela abaphansi usutho phansi osemnyango mthambekeke kanye zolomsila
ibizo lami lokuzalwa ngulizwi umkhululi ungqabutho wakwethuni mfokamgubazi thina-ke singogomo ogubazi ngokwembatha ingubo enzima ongube yengwe ngizalelwe endaweni yakomgubazi endaweni yasetsholotsho ngaphansi kwenduna ungqoya kabukhwele kahadeke ngizalelwe komgubazi endaweni engakhona lapha ngaphansi komlisa umkathazi indaba yokumbona kuyinto engakhulama ngisemncane ngayithanda kakhulu lezi amasiko kuyizinto eziphila ngaphakathi kimi njengomuntu okhuliswe ngesandla sikagogo wami umavundla ngizalwa ngumahlongwane mina kusho ukuthi-ke uma ngibona izinto zesintu kuya kungenze ngize umzimba wami ugijima abafowethu uma besenza umculo njengoba umfowethu enzele ngoma yenzile ithokozisa kakhulu umphefumulo wami njengoba kukhona umcimbi okhona laphana ebabambeni enkosini uDakamela uma sikhumbula kahle indaba yamawaba yaqalwa inkosi loBhengula emva kokuthatha umbuso ngo-1870 lapho eyaqamba ibutho layo ngamawaba ngoba bephatha iy'hlangu ezingumbala wamawaba iwaba-ke yinkomo emnyama enebala elimhlophe eliza lizonqamula lapho ntwini kodwa kusuke kushiwo enduna ensikazi ibizo kuthiwa iwasakazi
bantwana zibizendlela sihambule bangazidakamlotshwa akwena kankomo sizaluwaca ezamajojiyana sidlala amankengane
siphuma laye umgubazi
ukuya nengqondo Dakamela ngabona wesithaba omhlanu lezindlela omhlanu embili ngokubeletha ababusi lezinyanga wabeletha ezasenyokeni wabeletha utate egulu wasemhlangeni wabeletha ubukhole kangubuyenja sesekathanyana sodinda omuhle ugogo olubone ngamakholwa wengamela ngabasembo ongiphambe emzini wenxusa ngiphambe kongumana enkabazo ngabuya ngaya konyanga zonke kwasezinaleni ayengafumani sokuqunga makhatane bekhuluma sengathi bahlezi babheke phezulu bethi uyibekile induku ebandla umzacela ukhanda luphambili kwashaya idola kwavuleka amanzi lapha kithi akusaphathwa ntongo esilungweni kuhle kuvuke sikambhizi isililo magonya wesithaba
dumezi teni, kwa dume kaya Umlomo fika pesu leskwini Kubizwa nga maduna baso woko Bekwisi limpie silungu Intawa wa ibele la masolo Sila nga ulandelo Usi kukula mboko, sabe chacha Ibonu kukula besiso nga masombe Sikubone nga meke ntutuwo Yelu wa yoyo anche Mafuga mele, taga mela Mafuga mele mniswe mfula Wena makwenya weschaba Kwa nisisu, kwa nyamala linkosi Labezi, wena wesha
Lowo ngunyona emnyama umlando wechichi obehamba endawonye lembongi ubuqili bentethe lomgubazi bathi umculo wabo utholakala ku YouTube ngaphansi kwebizo elithi Mr Gold Chuma sizwe njalo induna uChief Dakamela wenkayi echasisa ngamalungiselelo emklomelo mhla ka 5 lamhla ka 6 ngolwesihlanu la ngomgqibelo ngenyanga ezayo ekamabasa khona le kodakamela enkayi abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ubusasa.